I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ and Savior. There's this song I want to share with you. It really means a lot to me. Most of these songs, they really minister to me a lot. And I know out there, they also minister to some people. So I just want to take this time and opportunity to sing with you this song. Kanavariko vanorwara, kanavariko vasisina zano vapererwa. Kwatinotarisa nekusuma kwakuri, ndiko kumusoro kudenga kuna Mwari. Mwari vane mhinduro, dzimwe mhinduro dzatisingakwanise kuzvipindura asi Mwari vanadzo. Tinodaira kuti kana aripo anorwara, kana aripo ari kushungurudzika, tinodaira kuti chimbo ichi chive mhinduro, chive ansa muupenyu hwemumwe nemumwe panguva dzino.
Makaponesa mweya wangu, Mwari rumbidzwa Jehovha. Makaponesa mweya wangu, Mwari rumbidzwa Jehovha. Makaponesa mweya wangu, Mwari rumbidzwa Jehovha. Maka mweya wangu, aiwa Mwari rumbidzwa Jehovha. Ndakange ndatova muguva, asi zara saro makandidana. Muvengi aida kundiparadza, asi She wangu makandirwira. Muvengi aida kundiparadza, asi She wangu makandirwira. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Ayayaya, makaponesa mweya wangu, Mwari rumbidzwa Jehovha. Ayayaya, Mwari ndimi utiziro wangu, ndimi bako okuwanda. Munopa simba kune vakaneta, imi munorapa aiwa anorwara. Munopa simba kune vakaneta, Mwari munorapa ivo vanorwara. Imimi Mwariwe munopa simba kune vakaneta, Mwari munorapa vanorwara. Ayayayayaya, munopa simba, munopa simba, munopa simba, imi Mwari ivo vanorwara. Makaponesa mweya wangu, Mwari rumbidzwa Jehovha. Makaponesa rirumbitswai Jehova. Simba kune bakaneta mwari munorapa ivo vandorwara imimi mwari munopa simba kune bakaneta mwari munorapa ayayaya vandorwara makaponesa Magapune samwe wangu Mwari rumbitswai Jehova.